Bachitaura Pamsangano, Avaita and Vatorian, Omula and Asi, Tauri Wimbatan, Zwal Matavel and Collective, Amai Jenny Williams, Vatumbatan, Zwal, Unoshura Zukuru, Zirukuitika. Mukuru ya Abacook Trust, Renoye Nengo Mbatan Zwa Uyu, Vadumisani Nkomo, Vauza Studio 7 kutumasangano awa ane umbohu, wekuti kushunguru zwa nekuro wakwevanu ne masoja kuchirikuende ramberi, wakati suriku itika izi, azuna kusiana nezwa itika panguwa ye gukura undi.
Nyaya yokurova kwevanhu is very painful to us vanhu vemubulawayo because you know reminder my citizens about my pains kurwadzika kwe kukuraundi because people are beaten in the same way. Tine problem about this whole thing ye trauma nokuti vanhu vakawanda vakarova nemapurisa nemasoja vari ma prisons.
Vango mwati wataura ni gurukotari dunurevu lawayo amai Judith Mube kusafara kwa one zirikuitika vachiti uo wane urongwa wekutaura ni mamu makurukota pamwe ni mapazi akasi ya nasi ya na urumende vati chimwechezunu zinofanu wakitu kwa na urumende ne chimbi chimbi kutora danure kutu masoja ose ave mwanu hazokere mmabaraki vakatuonya hazose zekutu varukuro wanu zinofanu wakuferefetwa. Mukuru wa Christian Legal Society wa Gerald Matiwa watu wanu wakawanda waru kushunguruzwa kuroo waka na kusungwa watu wa jinji waru kusungwa wanu wanu tambura wasinga kwanse kuwa na mari yukutu wa mirirwe ni magweta watu wapane wa mwewe wanu awa waru kurambizwa kutuwa one magweta uye sangano rao waru kushanda ni mamu masangano kutiribatire wanu awa
tukumirira kotero zevanu tichishandisa mitemo kutitimire vanu kumakoti tichishanda ni makweta ya kawanda tukumbira kuti mapurisa are investigated before arresting or musina kusunga vanu like what is happening now kotero zevanu must be respected.
Mumashoka waka burisa ni msuwechi tatu, mtaurirwe mapurisa Commissioner Charity Charamba, wakati pane wanu wanosika chuhuru nezana, wakasungwa mnyika mose, zwitera mivishonga ya katika pa shutdown, uye wakawanda wanu awa, awa wanofura mazana mananema kumimana, ndewe mubulawayo. Kunyanga azo wechi utowari kurambanya ye kuti masoja haru kurova wanu, pane wanu wakawanda mzimbo zakasi ya nasi ya na mubulawayo, wari kuti haru kuramba wachishunguru zwa ne masoja. Ndaka Mirra Studio 7 mubulawayo, ndini itauraisha.